Mutemo emergency COVID-19 amendment number 2 regulations of 2020 watanga kushanda nasi zviri pamutemo mushure mekungo wapasiswa nedare reparamende uye kusainwa navamasisi. Mutemo uyu unorambidza makambani kudzinga vashandi munguva iyo unenge uchishanda uye wapawo mutongi mukuru wematare edzimhosva masimba ekutara zvinofanirwa kuitwa nematare edzimhosva munguva yelockdown iyi. Mutemo mutsva uyu wadzikwa panguva iyo utungamiri hwebotswana kusanganisira nhengo dzeparamende makurukota ehurumende pamwe nemutungamiri wenyika wange watotanga kare kuita urongwa hwekumbogara kudzimba kana kuti self quarantine kwamazuva 14 zvichitaura kusangana kwavakaita nemushandi wezveutano ane chirwere checoronavirus. Asi chiitiko ichi chichaita kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara mubotswana zvomerwa neupenyu sezvo pasisina achabvumirwa kuenda kubasa panguva iyi. Muzvare Sandra Sondelelo avo vanoshanda mumba vanoti dai zvizvarwa zvezimbabwe zvabvumirwa kuti zvidzokere kumusha nokuti hakuchina chavakachagarira mubotswana kwemwedzi yose iyi.
Saka kana vaona kuti ivo vari kuti zvoni for 6 months its better vativhurire mabhodha mazimbabwenze toenda zvedu chi kumusha noti kana tisingakwanisi kushanda zvaangofanira nekuti tiugarire muno nda vakangotivhurirawo mabhodha toenda hedu kunyika kwedu zvinenge zviri nani.
Chimwewo chizvarwa chezimbabwe amai Pesila Tasirai vati vabereki nehama dzavanga vachibatsira vachadya nhoko dzezvironda sezvo vasingakwanisi kutumira zvekudya.
Hatitori nakana izvese baba vangu vakatondifonera nezuro vachiti mwana wangu ndaakutofa nenzara inini ndina mai chete ndina baba chete amai vangu vakashayika vakutoti kumwana wangu mandirasa here kati baba handina chokuziva kuti ndingaitei uye ndingazviudza ani kana kuti ndotumira sei muri kuona takatoomerwa noupenyu zvisingamboitii zvokuti zvotoda kuti mwari dai mwari vapindira vatinzwirawo tsitsi nekuti tiri kutambudzika zvisingatombobviri.
Botswana yaita nyika yekutanga mudunhu rekuchamhembe kuafrica kutora danho rakadai iro rine nguva yakareba vanhu vachinzi vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus icho chauraya munhu mumwe chete mubotswana uye kubata vanhu 13 munyika iyi. Asi zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara mubotswana zvinoti zviri kubatsira vamwe vavo vasina zvekudya uye pekugara panguva iyo nyika iyi inenge yakavharwa. Muzvare Faith Musekedzi avo vanogara mudhorobha reFrancistown mubotswana vanoti vari kuchengeta zvizvarwa zvezimbabwe zvitatu izvo zvakapererwa nemabasa mushure mekuparurwa kwechirongwa chekugara mudzimba. Chimwewo chizvarwa chezimbabwe chiri kubatsira vamwe nezvekudya uye kuvabhadharira mari yepavanogara vamogen tambouka vanoti vakazvipira kuita izvi kusvikira zvinhu zvanaka. Mumwe wevari kubatsirwa nechikafu uye kubhadharirwa mari yepamba pavanogara muzvare Primus Monyo vaudza Studio 7 kuti vanotenda zvikuru nerubatsiro rwavari kuwana. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti ruzhinji ravana vezimbabwe vari mubotswana vari kugara vari muzvikwata zvevanhu vatanhatu kana vanomwe senzira yekuti vaite muonero pamwe netushoma twavainatwo. Asi nyanzvi munyadzi dzeutano vaChristopher Mbeve vanoti kugara vanhu vakaungana mukanzvimbo kadiki kunoita kuti chirwere checovid-19 chipararire nekukurumidza. Chirwere checoronavirus icho chakatangira mudhorobha reWuhan kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru uye chauraya vanhu vanosvika zviuru makumi mapfumbamwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndimi Shingirai Madondo.